Gurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti munhu wechina afa nechirwere checoronavhairasi ashayikira pachipatara cheWest End muHarare asi anga ari wekumhondoro.
The body of the deceased, you know, is being handled in line with the laid down standard operation.
Mutumbi wemufi uri kubatwa sezvinotarisirwa kune avo vanenge vafa necovid-19. Pachipatara cheWest End vagara vari kutora munhu wese anouya pachipatara apa semurwere wecovid-19, saka zvinoreva kuti vakatora matanho anotarisirwa kunyange murwere paanga asati avhenekwa kuti ane covid-19 here. Mufi uyu anobva kumhondoro uye vashandi veutano vatoenda kumhondoro kuteverera vese vakasangana naye uyewo kuteverera nemuno muHarare vakaenda kunotora murwere uyu kumhondoro.
Vamoyo vati kubva pakasvika murwere uyu pachipatara ichi vashandi vepo vakaita zvese zvinotarisirwa kudzivirira kutapukirana kwechirwere ichi. Vamoyo vatiwo chipatara ichi chapfapfaidziwawo mishonga unouraya utachiona hwecovid-19 uye chipatara ichi chavharwa senzira yekuona kuti utachiona uhwu hautatapuriranwe.
You know, we have since ensured that there are no more admissions at West End Hospital until further.
Pari zvinotambovhara chipatara cheWest End kuti chisabatsira vamwe varwere kusvika tagutsikana. Varwere vange varipo vari kumakamuri epamusoro asi murwere akasvikira pane pasi. Tapfapfaidza mishonga inouraya utachiwana pachipatara ichi zvakare.
Vamoyo vatiwo pachiri kuitwa tsvagiridzo yekuti mufi uyu akabatwa sei nechirwere ichi vachiti chavanongoziva ndechekuti murwere uyu akabva kumhondoro. Vatiwo kana vawana ruzivo urwu nyika ichaziviswa. Vamoyo vati bazi rezveutano ratotanga kuteverera hama dzakanotora murwere uyu kumhondoro pamwe neavo vakasangana nemufi uyu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kubata mhuri yemufi, bepanhau reHerald rinoti mufi uyu ndeambuya Nguni, amai vava Silvester Nguni, avo vaimbova gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Zvinonzi chipatara cheWest End chabva chavharwa zvekuti hachisi kutora varwere vatsva zvichitevera kushaya kwaambuya Nguni nechirwere checoronavhairasi pachipatara ichi. Pasi pemitemo yehurumende, mufi anofanirwa kuvigwa nekukurumidza mukati memaawa 24 kubva nguva yaafa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vati zvakakosha kuti vanhu vane chirwere ichi vaende kuzvipatara zvakatarwa kuitira kuchengetedza vamwe varwere vari muzvipatara izvi.
Asi chinhu chikuru chiri kunyanya kutyisa ndechekutizo tichine vanhu vari kuenda kumaprivate hospital saizvozvo vachinosangana nevamwe varwere panguva yatinoziva kuti tine COVID-19 epidemic muZimbabwe. Izvozvo zvichatikanganisa pakuti zvicharamba zvichiparadzira chirwere kuno vamwe vagara vari mumahospitari. Tine maisolation centers edu akaitwa set up. Tarichitarisira kunge kuti ndo kunofanira kuenda vanhu vese vanofungidzirwa kunzi vane chirwere checorona. Zvakutyisa kana tichiramba tichiita corona mumaordinary wards edu.
Vamadzorera vatiwo kukwira kwehuwandu hwevarwere vecovid-19 nendufu munyika mucherechedzo wekuratidza kuti zvinhu zvave kuipa munyika. Vatiwo hurumende ngaitore mukana uno wokuvharwa kwenyika kuvheneka vanhu vakawanda kuitira kuti vane chirwere ichi vasasangane neveruzhinji.
Hurumende inofanira kushandisa lockdown period ino zvakasimba kuti izvotinatsa kuisolata vanhu vanofanira kuisolata vane chirwere vasanguwanikwa vachingofamba-famba vachirapiwa-rapiwa kwese kwese. Quarantine yedu ngaishande, contact tracing yedu ngaishande, ngatitestie vanhu vese, ngative nemanumbers akakura atinotesta, tishandise lockdown period yedu ino zvakanaka. Ndokuti tisasvike kumafigure okuita kuma 500 pazuva, 1000 pazuva atakaona kune dzimwe nyika.
Mumagwaro akabudiswa nebazi rezveutano nezuro, vanhu 27 vabatwa nechirwere ichi munyika. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu 450,000 nevapfumbamwe vakaongororwa utachiona hwecoronavhairasi munyika. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chabata vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mashanu nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.